The message, "The Placing of Deacons," by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 20, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo I, kugadzwa kwemadhikoni nehama William Marion Branham, yakaparidzwa Sondo Manheru, 20 Chikunguru 1958, paBranham Tabernacle muJeffersonville, Indiana, USA.
And that is that the first is the placing some deacons into the church. And our little church here is sovereign. It doesn't have any denomination or anything to send its deacons. It elects its own deacons.
Zvino ndizvo kuti chekutanga kugadzwa kwemadhikoni muchechi. Uye chechi yedu diki pano inozvimiririra. Haina chero sangano kana chero chinhu chinotumira madhikoni acho. Inozvisarudzira madhikoni ayo.
It elects its pastor. It elects its trustees. It elects everything that comes in and out of the church. No one person has a say-so over anything. It's the church.
Inosarudza mfundisi wayo. Inosarudza matrustee ayo. Inosarudza zvose zvinopinda nokubuda mucheche. Hapana munhu mumwe ane simba rokutaura pamusoro pechero chinhu. Zvinoitwa nechechi.
And the church are those who come and support the church with their presence, with their tithe and offerings, are always the ones that have legal say-so in the placing of such.
Zvino, chechi ndeavo vanouya kuzotsigira chechi nekuvapo kwavo. Nezvegumi nemipiro yavo ndivo vanogara vari ivo vane chekutaura chiri pamurao mukugadzwa kwevakadaro.
And I want to thank the past board of deacons, and I say it from here for all the church.
Uye ndinoda kutenda boka rekare remadhikoni, uye ndinozvitaura kubva pano kuitira chechi yose.
If any of those brethren are here, which was Brother Cox, Brother Fleeman, and Brother Higginbottom, and Brother Dietzman, they have given us a good service, give the Lord in this tabernacle.
Kana chero mumwe wehama idzodzo ari pano, vaiva hama Cox, hama Fleeman, uye hama Higginbottom, ne hama Dietzman, vakatiitira basa rakanaka, vakapa ishe.
And ever so often, according to the bylaws of the church, every year the deacons or trustees automatically fill their time, and if they want to come back, all right. If they do not want to come back, then they can place some in their places. At this board had resigned.
Uye nguva nenguva maererano nemitemo yechechi gore negore. Madhikoni kana matrustee vanobva vazadzisa nguva yavo. Uye kana vachida kudzoka, zvakanaka. Kana vasingadi kudzoka, zvino vanogona kuisa vamwe munzvimbo dzavo kuti boka iri rasiya basa.
And the other night I called the trustee board, which there is a new board of trustees. I noticed Brother Luther McDowell here tonight. We're glad to see him in, which was formerly on the trustee board.
Uye humwe usiku ndakadaidza boka rematrustee. Zvino pave neboka idzva rematrustee, ndacherechedza hama Luther McDowell pano Manheru ano. Tinofara kuvaona vari muno, vanga vambori muboka rematrustee.
I went down this week to find out and to check and to having a photostatic copy made which will be presented to the church also.
Ndakadzika zasi sondo rino kuti ndione uye ndiongorore kuti kuve nefotokopi ingagadzirwa, iyo ichapiwa kuchechi zvakare.
That's the trustees of the church now is Brother William Morgan, Brother Mike Egan, and Brother Banks Woods, and Brother Roy Roberson.
Kuti matrustee echechi zvino ndi hama William Morgan, hama Mike Egan, uye hama Banks Wood, uye na hama Roy Roberson.
And they're all of this city except Brother Roberson that lives between the two cities. Lord has seen fit in those men, and they have been honorable men, and they have now received the duty as trustees of this church.
Uye vose ndeve muguta rino kunze kwehama Robertson vanogara pakati pemaguta maviri. Ishe vazviona zvakakodzera muvarume ivavo. Uye vanga vari varume vanoremekedzwa. Uye zvino vagamuchira basa sema trustee echechino.
And then while this meeting was going on and was told by the assistant pastor that we to electing of a new board of deacons, that these had served their time out and had resigned, then it was to select some more deacons.
Zvino apo musangano uyu wanga uchienderera mberi, uye ndakaudzwa nemutevedzeri wemufundisi kuti isu tiri kuzosarudza rimwe boka idzva remadhikoni kuti ava kanga vashanda nguva yavo yakakwana uye ndokusiya basa. Zvino kwakazosarudzwa mamwe zvemadhikoni.
Now, the church, the way this is done, is the board can appoint deacons, men that they have associated with and found to be honorable and just men.
Zvino, church, maitirwe azvo ndeyekuti, bodhi rinogona kusarudza madhikoni. Varume vavakawadzana navo ndokuwana vari vanhu vanoremekedzwa uye vakarurama.
The office of a deacon is a very great office and a great honor to the Lord to be a deacon in the church.
Hofisi yemudhikoni ihofisi huru kwazvo uye kukudzwa kukuru kunashe kuva mudhikoni muchechi.
And so in the meeting the other night, certain man was called out to me. And when meeting with the pastor the following this last Friday, which was agreed by this man that these were honorable and just men.
Zvino saka mumusangano humwe usiku, mumwe murume akataurwa nezvake kwandiri. Zvino pakusangana nemufundisi raitevera chishanu chino chapfuura, izvo zvakabvumiranwa nomurume uyu kuti ava vakanga vari varume vanoremekedzwa uye vakarurama.
One young man that they had found was not exactly qualified, not because that he wasn't the right type of man, one that was suggested by one of the honorable men of our trustee board.
Mumwe murume wechidiki wavakanga vawana akanga asina kunyatsokodzera, kwete nokuti akanga asiri mhando yemurume akakodzera mumwe akataurwa nezvake nemumwe wemurume anoremekedzwa weboka redu rematrustee.
But as the pastor and I came together and I asked the age of the young man, he was in his early 20s.
Asi apo mufundisi neni patakauya pamwe chete, uye ndakabvunza zera remurume wechidiki uyu. Akanga achangodarika makore makumi maviri ekuberekwa.
Honorable, just, and a real man, but find out that he was a single man. The Bible requires a deacon to be a married man. He must be the husband of one wife.
Murume anoremekedzwa, akarurama, uye wemazviro kwazvo. Asi ndokuzoona kuti akanga ari jaya. Bhaibheri rinoda kuti mudhikoni ave murume akaroora, anofanira kuva murume womudzimai mumwe chete.
And then another man, which was a very honorable man, very qualified for the job, and would made a loyal man, as a brother suggested him.
Uyezve mumwe murume akanga achiremekedzwa kwazvo, akakodzera kwazvo pabasa racho, uye angadai aizova murume akavimbika, sekudomwa kwainge aitwa nehama.
Then after investigating the case, that the brother had just recently come into this faith, his wife doesn't believe in him.
Zvino, mushure mekuferefeta nyaya yacho, kuti hama yacho yakanga ichangobva kupinda mukutenda kuno, mudzimai wayo haatendi makuri.
Then that disqualified the man as the office, because he must have all his family in subjection. They must be also in the faith, because it would be a conflict.
Ipapo izvozvo zvakasakodzeresa murume wacho pahofisi, nekuti anofanira kuva nemhuri yake yose yakazviisa pasi. Vanofanira kuvawo zvakare mukutenda, nokuti kunenge kuri kupesanisa.
And we are building now and we wish to place this church, and as the general overseer of the church, I must see that it's kept scripturally. Everything right on the word.
Uye tiri kuvaka zvino, uye tinoda kugadza church ino, uye semutariri mukuru wechechi, ndinofanira kuona kuti inochengetwa zviri maererano nemagwaro, zvinhu zvose zviri pashoko.
And so therefore, then it has been found favorable with the board and the pastor and the overseer to select in this group of people here some man who we think to be honorable and just man.
Uye saka nokudaro, Zvino zvakaonekwa zvakanaka nebhodhi nomufudzi pamwe nomutariri kusarudza muboka revanhu riri pano iri vamwe varume vatinofunga kuti varume vanoremekedzwa uye vakarurama.
We can only bring them and then they are appointed by the church, by their own vote. And then these men shall serve if they feel that they will accept this office.
Tinogona bedzi kuvaunza uye ndipo ipapo pavanogadzwa nechechi nevhoti yavo pachavo. Zvino varume ava vachashumira kana vachinzwa kuti vachagamuchira hofisi iyi.
Then they will come for a short time to see if they feel that maybe that God has called them, and later if they feel that they are disqualified, then they have a right in the next few weeks to resign the office and someone else could be appointed in their place.
Ipapo vachauya kwenguva duku kuti vaone kana vachinzwa kuti zvimwe Mwari vakavadana uye kana gare gare kana vakazonzwa kuti havana kukodzera. Zvino vane kodzero mumavhiki mashoma anotevera kusiya hofisi yacho kuti mumwe munhu agoiswa pachinzvimbo chavo.
However, at the beginning of the revival, that if God willing I want to hold here in this tabernacle as soon as it gets some rest, then we will ordain these deacons by laying on hands, deacons and treasurer in this church.
Zvisinei, pakutanga kwerumutsiriro urwo, kana Mwari vachida, rwandinoda kuzoita muno mutabhenakeri, kana ndangozorora, ipapo ini tichagadza madhikoni aya nokuturika maoko, madhikoni nemubati wehomwe muchechi ino.
But first they must be appointed and see how they like it and how the congregation likes it.
Asi kutanga vanofanira kusarudzwa, uye voona kuti vanozvifarira sei, uye kuti ungano inozvifarira sei.
Then if it's all right on both sides, then we make these men ordained deacons, just like trustees are elected the same way.
Zvino kana zvirizvo, zvakanaka kumativi ose, tobva taita varume ava madhikoni vakagadzwa, sezvinongori matrustee anosarudzwa nenzira imwe cheteyo.
It's the sovereignty and the law of the church by the word of God. Therefore, that it just can't say that I think this man would be a right man. That isn't it. Brother Neville thinks this man to be a right man, or the trustee board thinks this man to be a right man. It has to be by the church.
Ndiko kuzvitonga pamwe nemutemo wechechi, kuburikidza neshoko raMwari. Nokudaro, naizvozvo ivo havagoni kungotaura kuti ndinofunga kuti murume uyu angave murume akafanira. Handizvo izvozvo. Hama Neville vanofunga kuti murume uyu angave murume akafanira. Kana boka rematrustee rinofunga kuti murume uyu angave murume akafanira. Zvinofanira kuitwa kubudikidza nechechi.
No one does anything within himself here. It's the vote of the church. It's a sovereign church.
Hapana anoita chinhu omene pano. Ivoti yechechi. Ichechi inozvitonga.
The old set of bylaws was destroyed in the 1937 flood. We have recopied those and will be hung on the wall here soon. The duties of trustees, deacons, treasurers, and so forth, pastors, associates, and so forth.
Bumbiro remitemo rekare rakaparadzwa mumafashamu emuna 1937. Isu takaikopa zvakare uye richarembedzwa pamadziro pano munguva pfupi. Mabasa ematrustee, madhikoni, vabati vehomwe nevakadaro, mufundisi, vabatidzani uye nevamwe vakadaro.
By the grace of God, it has been said to me, and a 100% vote to the board of this church, that they have found that Brother Holland Hickerson to be a just, honorable man, and in line in this position to receive the great honor of being deacon of this said tabernacle.
Nenyasha dzamwari, zvakataurwa kwandiri. Uye nevhoti iri zvikamu zana kubva muzana kuburikidza nebhodhi rechechi ino kuti vakaona kuti hama Holland Hickerson kuve vari murume akarurama anoremekedzwa uye zvichienderana nechinzvimbo ichi kugamuchira rukudzo rukuru rwekuva mudhikoni wetabhenakeri iyo ino.
Also we have found, and by the vote of the board, that Brother Collins also has been found an honorable and just man.
Zvakare tawana uye kuburikidza nevhoti yebhodhi kuti Hama Collins zvakare vakawanikwawo zvakare vari murume anoremekedzwa uye akarurama.
Being a minister himself, therefore we would ask him to come and to be a deacon of the church, and not only a deacon but an associate to Brother Neville.
Zvavari mushumiri pachavo, saka tinovakumbira kuti vauye kuzova mudikoni wechechi uye kwete mudikoni bedzi asi mubatsiri wehama Neville.
And perhaps to a Sunday school class or to take the place of Brother Neville or whatever has been called on, he'll be an associate to Brother Neville. That's Brother Collins.
Uye pamwe kune imwe class ye Sunday school kana kutora nzvimbo yehama Neville kana chero chipi zvacho chiri kutarisirwa kwavari kuti vave mubatsiri wehama Neville ndi hama Collins.
And also the church has found in favor that Brother Tony Zabel, an honorable and just man, and he's been favored before the trustee board and the pastors to ask him to receive the office of deacon in this said tabernacle.
Uye zvakare chechi yakawana mukufarira kuti hama Tony Zabel, murume anoremekedzwa uye akarurama, uye vakafarirwa pamberi peboka rematrustee nevafundisi kuvakumbira kuti vagamuchire hofisi yemudhikoni mutabhenakeri iyo ino.
And it's also been asked and found an honorable man among us, not these not being the only honorable man now, but just has been selected by the board.
Uye kwakumbirwawo zvakare, uye pakawanikwa murume anoremekedzwa pakati pedu, kwete ava havasivo voga vanhu vanoremekedzwa zvino, asi kuti vakangosarudzwa neboard.
Brother Taylor from Henryville, or Memphis, I believe it is. Memphis, Indiana, who's been with us for some time, acting as usher and whatever could be.
Hama Taylor, woku Henryville, kana kuti Memphis, dinotenda ndizvo, Memphis, Indiana, vava nesikwengo yakati kuti, vachishanda semusha uye chero chingave chii.
That the church has found favor with him, or the board and pastors, that he would accept the great office as being the deacon of this said tabernacle.
Kuti chechi yawana nyasha kwavari kana kuti board nevafundisi kuti vazogamuchira hofisi huru yokuva mudhikoni wetabhenakeri iyo ino.
And it's also been asked that Brother Mike Egan's son-in-law, Brother Bob Harmon, has been selected by the board and by the pastors to accept the office as treasurer of this said tabernacle, which is an honorable job, and it requires justice and honor.
Uye zvakumbirwawo zvakare kuti mukwasha wehama Mike Egan, hama Bob Hanned, vakasarudzwa neboard uye nevafundisi kuti vagamuchire chigaro semubati wehomwe wetabhenakeri iyo ino, rinova basa rinoremekedzwa uye rinoda nduramo nokukudzwa.
In doing this, I thank my brethren that calling you from here, that it would be a great honor to you, and not only that, but something to do.
Mukuita izvi, ndinofunga hama dzangu kukudanai kubva pano kuti kungave kukudzwa kukuru kwamuri, uye kwete izvozvo chete, asi chimwe chinhu chekuita.
At this time I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon. Brother Neville, if you'll read it from the Word of God.
Panguva ino ndichaita kuti hama Neville, mubatsiri wedu, kuti averenge zvinotarisirwa pamudhikoni. Hama Neville, kana mukazviverenga kubva mushoko raMwari.
1 Timothy 3, 8 through this 8 through 12. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine and greedy of filthy lucre.
Saizvozvo madhikoni ngavave vakatsiga, vasina manzwi maviri, vasingadi waini zhinji, uye vanokarira pfuma yakaipa.
Holding the mystery of the faith and a pure conscience, and let these also first be proved. Then let them use the office of a deacon, being found blameless.
Vanochengeta chakavanzika cherutendo muhana yakachena, naivava ngavatange vaidzwawo, ipapo ngavashande pahofisi yehudhikoni. vawanikwa vasina chavanga pomerwa.
Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.
Saizozo madzimai avo ngavave vakadzikama, vasingacheri vamwe, vakasvinuka, vakatendeka pazvinhu zvose.
Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
Madikoni ngavave varume vemudzimai mumwe chete, vanobata vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka, nekuti avo vanoshumira zvakanaka hofisi yehudikoni vanozviwanira zita rakanaka nokushinga kukuru pakutenda kuri muna Kristu Jesu.
Amen. I would at this time ask these brethren who has been called if they would just walk forward here to the platform just a moment as we bow our heads just a moment for prayer.
Amen. Ini panguva ino ndichakumbira hama idzi dzadanwa kana vakangofamba vachiuya kuno kuplatform kwekanguvana uye apo tichikotamisa misoro yedu kwechinguvana kuti tinamate.
I won't then, and the church knows what this is, that this is electing your deacon board and your treasure.
Ndinovada kuti uye church inoziva kuti chiichi kuti uku kusarudza bodhi renyu remadhikoni nemubati wehomwe wenyu.
Lord Jesus, it is with sober godly thinking that we come to thee now. We come in respect of thy most holy word. We come believing that let every man's word be wrong, but God's be true.
Ishe Jesu, tinouya kwamuri zvino nepfungwa dzakabengenuka dzoumwari. Tinouya mukuremekedza shoko renyu dzvene-dzvene. Tinouya tichitenda izvo kuti shoko remunhu wese ngariwe rinokanganisa, asi raMwari rova rechokwadi.
And we are grateful to thee for this church which Jesus has purchased with his own precious blood and has given us this building to worship in.
Uye tine kutenda kwamuri nokuda kwechechi ino iyo Jesu akatenga neropa rake amene rinokosha. Uye akatipa chivakwa chino kuti tinamate tiri machiri.
And as the overseers of this great flock which the Holy Ghost has ordained us to be.
Uye sevatariri veboka guru iri iro mweya mutsvene wakatigadza kuti tive.
We are trying now to present to this congregation a loyal, righteous bunch of men that we believe to be spirit-filled and ready for the office.
Tiri kuedza zvino kuunza kuungano ino boka revarume vakavimbika, vakarurama, vatinotenda kuti vakazadzwa nemweya uye vakagadzirira hofisi iyi.
As it is once said concerning the deacon board, go look out yourself among ye, man of good reports and with the Holy Spirit, that they might serve in this manner.
Sezvakambotaurwa pamusoro peboka remadhikoni, endai munotsvaga imi pakati penyu varume vanopupurirwa zvakanaka uye vane mweya mutsvene kuti vashumire zvakadai.
To take care of the widows and orphans, to distribute the money and to care for the welfare of the church.
Kuchengeta chirikadzi nenherera, kugovera mari uye nekutarira mararamiro echechi.
Later in years, we have just read the writing of that great inspired sainted Paul, who sets forth the declaration of the scriptures of the requirements of such positions.
Mumakore akazotevera, tabva kuverenga chinyorwa chamutsvene Pauro uya, muguru akazodzwa, uyo akagadza kuziviswa kwemagwaro ezvinodiwa pazvinzvimbo zvakadaro.
God honors these men. And now it is the choice, Lord, as the sovereign church, as the body of the Lord Jesus, that they do the electing.
Mwari remekedzai varume ava, uye zvino isarudzo, ishe sekereke yakazvimiririra, semutumbi waishe Jesu kuti vaite sarudzo.
And to direct this portion of the service in a special way in that righteous and holy name of Jesus.
Uye nekutungamirira chikamu chino cheshumiro nenzira yakatsaurwa nemuzita ra Jesu rakarurama uye dzvene.
Now with our heads bowed, not only our heads but our hearts, and as every member of this church that comes here regularly and supports it with your tithes and offerings, which is considered a member of this church.
Zvino takakotamisa misoro yedu, kwete misoro yedu chete, asi nemoyo yedu, uye apo nhengo yese yechurch ino, inouya pano nguva dzose, uye yoitsigira nechegumi nemupiro wenyu, uyo anonzi inhengo yechurch ino.
While the pastor and I alone looks, the associate pastor, Brother Neville, and I look on.
Apo mfundisi neni toga, tichitarisa, mtewedzeri, we mfundisi, hama Neville, uye neni takatarisa.
I would ask if this church finds Brother Taylor to be a just man and eligible by the best of your thinking to be deacon over this group of people.
Ndichavunza kana church ino ichiwana hama Taylor kuwe murume akarurama uye anokodzera pakufunga kwenyu kwakanakisa kuva mudikoni weboka iri revanhu.
You will signify the same by raising your hand. All right, now if there is any contrary, would you raise your hand? Thank you.
Ucharatidza zvimwe chete nekusimudza ruoko rwako. Zvakanaka. Zvino kana paina anopikisa, ungasimudza ruoko rwako here? Ndatenda.
Does any of these members of this church here find, and all of you find, Brother Holland Hickerson to be a just and honorable man?
Hane mumwe nhengo dzechurch ino angawana here, uye mose munoona hama Holin Hickerson vari murume akarurama uye anoremekedzwa.
And a man that's found in your sight worthy to become the deacon of this said church, would you signify by raising your right hand? If it is contrary, then raise your hand.
Uye ari murume anowanikwa pamberi penyu akakodzera kuve mudhikoni wechurch iyo ino. Ungaratidza here nekusimudza ruoko rwako rwerudyi? Kana zvichipesana, simudza ruoko rwako.
Does this congregation find Brother Collins to be the same, a righteous and honorable man, and worthy of the job of being deacon of this church? Would you raise your hand? All right, contrary, would you raise your hand?
Ungano ino, inoona hama Collins kuwe zvimwe chete here? Murume akarurama uye anoremekedzwa uye akakodzera basa rokuva mudhikoni wechurch ino. Ungasumudza ruoko rwako here? Zvakanaka. Zvichipesana, ungasumudza ruoko rwako here?
Does this congregation find Brother Tony Zabel to be an honorable man and worthy of this office of being deacon over this flock in this said church? Would you raise your right hand? Contrary, would you raise your hand?
Ungano ino, inoona here hama Tony Zabel, vari murume anoremekedzwa, uye vakakodzera hofisi iyi, yekuva mudhikoni weboka iri muchurch iyo ino. Ungasimudza ruoko rwako rwerudyi here? Zvichipesana, ungasimudza ruoko rwako here?
Does this congregation feel that Brother Harnett is a just and righteous man who has been with us for some time, to be the treasurer, secretary treasurer of this church, to handle its finances and to pay its bills?
Ungano ino, inonzwa here kuti hama Haned, murume ane nduramo, uye akarurama, uyo ave ainesu kwenguva yakati kuti, kuva mubati wehomwe, munyori mubati wehomwe wechurch ino, kubata mari yayo, uye nekubhadhara zvikwereti zvayo.
If so, raise your right hand. Is there any contrary? Raise your right hand.
Kana zvakadaro, simudza ruoko rwako rwerudyi. Pana anopesana nazvo here? simzaroko rwako rwerudyi.
I wish to say to the brethren who are standing at this present time at the foot of this cross that this church with 100% no contrary at all finds you all worthy in the sight of God for this office that God has called you.
Ndinoda kutaura kune hama dzimire panguva ino pazasi pemuchinjikwa uyu kuti church ino nezvikamu zana kubva muzana hapana anopesana zvachose yakuwana imese makakodzera pamberi pamwari pahofisi iyi yamadanirwa namwari.
Now you said let these first be tried and see if they desire this office.
Zvino imi sezvataurwa regai ivava vatange vaedzwa uye voona kuti vanoda hofisi iyi here.
Within a few weeks, God willing, I will return back to lay hands upon this group of men to make them the official trust or the deacons of this church and treasurer. Let us bow our heads just a moment.
Mumaviki mashoma, mwari vachitendera, ndichadzoka kuzoisa maoko pamusoro peboka irevarume, kuvaita ivo vari pamutemo matrust, kana kuti madikoni echechi ino, nemubati wehomwe. Ngatikotamisei musoro yedu kwechinguvana.
Lord, we are happy tonight. That there is man still living on the earth that can walk godly before the world.
Ishe, tinofara manherano kuti pane varume vachiri kurarama panyika vanogona kufamba zvine umwari pamberi penyika.
So godly that a tabernacle with strict rules as this one has can vote five men into position as their leaders without one vote contrary.
Ne umwari chaiwo zvekuti tabernacle ine mirayiro yakaoma seine ino vanogona kuvhotera vanhu vashanu pachinzvimbo sevatungamiri vavo pasina vhoti imwe chete inopikisa.
We are happy for them and we feel that you were with us in making these decisions, the board and we pastors.
Tinofara nokuda kwavo uye tinonzwa kuti manga muinesu mukuita sarudzo idzi bodi uye nesu vafundisi.
God bless these men and may they serve this office with all their hearts knowing that it is purchasing to them a great degree in heaven.
Mwari ropafadzai varume ava uye dai vashanda muhofisi iyi nemoyo yavo yose vachiziva kuti iri kuwanira zita rinokudzwa kwazvo kudenga.
Someday when the books of heaven shall be closed, may the book of the celestial beings and the great book of heaven be opened.
Rimwe zuva apo mabhuku ekudenga paachavharwa, dai bhuku revanhu vekudenga uye nemubhuku guru rekudenga razarurwa.
May their names be 100% before God and the Savior and all the heavenly hosts to be the same in His kingdom. Bless them, Lord, and may they serve this office well. In Jesus' name, we thank you for them. Amen.
Dai mazita avo ave zvikamu zana kubva muzana pamberi pamwari nemuponesi nehondo yose yekudenga. Kuva zvimwe chete muumambo hwake. Varopafadze Ishe, uye dai vakashumira hofisi ino zvakanaka. Muzita raJesu, tinokutendai nokuda kwavo. Amen.
I just want to shake your hand, Brother Harness, Brother Zabel, and Brother Collins, Brother Hickerson, and Brother Taylor. So happy to know that we have fellowshiped all this time with such honorable men.
Ndiri kungoda kukwazisa maoko enyu. Hama Haned, ne hama Zabel, ne hama Collins, hama Hickerson, na hama Taylor. Ndinofara zvikuru kuziva kuti nguva yose iyi takawadzana nevarume vanoremekedzwa vakadaro.
God bless you now and we will see you right away as soon as I get a little rest to get back and see how you like your office. All right, by the vote I think was 100%, no contrary at all.
Mwari vakuropafadze zvino. Uye tichakuona ipakare ipapo, mushure mekunge ndango zorora zvishoma, kuti ndidzoke, uye toona kuti munoda sei hofisi yenyu. Zvakanaka, nevoti yavo, ndinofunga, yanga iri zvikamu zana kubva muzana pasina kupikisa zvachose.
Oh, aren't you glad that you're associating with people today who can live before God godly and live before this present world in that condition? It is a wonderful thing.
Oh, hamufari here kuti muri kuwadzana nevanhu nhasi vanogona kurarama pamberi pamwari vaine humwari uye vorarama pamberi penyika ino muchinhano chakadaro, chinhu chinofadza kwazvo.
I'm so glad to know tonight that I have the privilege of having these men and this church to be my friends. I'm so glad that God let me associate myself with His church all over the world.
Uye, ndinofara kwazvo kuziva manheru ano kuti ndine mukana wakanaka wekuva nevarume ava pamwe nechechi ino kuve shamwari dzangu. Ndinofara kwazvo kuti Mwari vakanditendera kuzvibatanidza nechechi yavo kwese pasi rose.
Oh, they are despised and rejected and talked about, as I said this morning in my message, maybe just mud daubers, the way the world looks at them as a bunch of fanatics, but God looks at them as His children. I'm so happy for that.
Oh, vanozvidzwa, uye vakarambwa, uye vanotaurwa nezvavo. Uye sezvandataura mangwanana ano mumharidzo yangu pamwe vanaganya matope, nzira iyo nyika inovatarisa nayo seboka revapengereki, asi Mwari vanovatarisa sevana vavo. Ndinofara kwazvo naizvozvo.
They might not be able to tell you how many miles it is to the moon. They might not be able to tell you all the solar system and how it operates.
Vanogona kusakwanisa kukuudza kuti mamaira mangani kunosvika kumwedzi. Vanogona kusakwanisa kukuudza nezveurongwa hwese hwenyeredzi muchadenga uye nekuti hunoshanda sei.
But there's one thing they do know. They know the hour they were born again. I'm so glad for them.
Asi pane chinhu chimwe chete chavanoziva. Vanoziva nguva yavakazvarwa patsva. Ndinofara kwazvo nokuda kwavo.
And as a little parable that I learned, and I'm going to associate it tonight with my two little girls, to kind of make it come home to us, to make it real to us, that you'd understand the meaning of it.
Uye semufananidzo mudiki wandakadzidza, uye ndichaubatanidza manheru ano nevasikana vangu vadiki vaviri kuti tigonyatsozvinzwisisa, kuzviita kuti zvive zvechokwadi kwatiri, kuti munzwisise zvazvinoreva.
One morning, raising up out of bed, I've got two little girls. One of them is Rebecca, and one of them is Sarah. And they're daddy's little girls.
Mamwe mangwanani ndichimuka kubva pamubhedha, ndine vasikana vadiki vaviri, mumwe wavo ndiRebecca, uye mumwe wavo ndiSera, uye vasikana vadiki vababa.
I've got a little boy, Joseph. I was coming from Chattanooga out of a meeting one night. While I was there in this last campaign.
Uye ndine mukomana mudiki Joseph, ndaibva kuChattanooga. Kubva mune mumwe musangano umwe usiku, pandaive ndiri ikoko mumbuserere iyi yekupedzisera.
And I was in the car going along with my older son, Billy. His wife and Nita was in the car and the girls.
Uye, ndakanga ndiri mumo motokari. Ndichienda nemwanakomana wangu mukuru Billy. Mudzimai wake naMida vaive mumota. Uye nevasikana.
As we were rolling along, nobody had said nothing for several city blocks, and I'd cut pretty hard on the people that night about the way they were doing.
Uye sezvo apo taienda hedu, hapana akanga ataura chinhu kwekachinhambwe. Uye ndakanga ndacheka zvakanyanya pavanhu usiku ihwohwo, pamusoro pemaitiro avaiita.
Nobody had said anything. And little Joseph come over and grabbed me by the shoulder. He said, "Daddy, you sure did preach tonight."
Zvino hapana akanga ataura chinhu. Zvino Joseph muduku akauya ndokundibata pabendekete akati, "Baba, chokwadika, maparidza manherano."
And this morning, as I was leaving and going up to 8th and 10th Street, or Penn and 10th, rather, nobody had said a thing, the wife and the two girls.
Zino mangwanani ano, pandanga nchibuda nchikwiza kuna 8th na 10th Street, iyo, kana kuti Penn na 10th waro, hapana angata ura chino, mudzimaini wasikana waviri.
A little Joseph took a hold of my shoulder again. He said, Dave, that sure like that preaching this morning, he said. I said, well, I've got one fan, that's my son.
Uye Joseph Mudiki, abata benekete rangu zakarati. Baba, ndizo, ndafarira kupariza ikoko mangwana anano. Adaro. Dikati, zakanaka, dinano ndifarira mwe chete, ndiye mwana komana wangu.
Into our little saying, up one morning, sitting in the room, little Becky come running out and say she straddled my leg and put her arm around me, and she's daddy's little girl.
Zino kune kachitauru wa kedu kadiki. Damuka mangu mangwanani, daka garam kamuri. Beki mdiki akauya achimanya uye, toti akagara pa gumbo rangu, doku ndi mbundi raneru okoro wake. Zino iye msikana mdiki wa baba.
And she was hugging me, and little Sarah jumped out of the bed with her little pajamas and would say, come running next, she's the little brown-eyed one.
Uye akanga akandimbundira. Zino, Sarah mdiki, akasvetuka kubva pambedha nehembe dzake dzekurarisa ndokubva, toti, auya achimhanya achitevera. Ndiye mudiki ane maziso ebrown.
Little Becky would say, oh, Sarah, there's no need of you coming, because I've got all of Daddy myself. Daddy's all mine.
Becky mudiki ndokuti, oh, Sarah, hapana chikonzero chekuti uye, nekuti ndina baba vese pachangu, baba ndevangu vese.
And little Sarah, her little lips dropped down, her little brown eyes colored up, a motion like this, and stuck out the other knee. And she come and straddled it.
Zino Sarah mdiki tumuromo twake tudiki twaka donera pasi, maziso ake madike brown akazara msodzi. Ndaka nini rakudai, ndokuburitsa rimwe ivi. Zino iye ndoku uya akagara pariri.
Becky's got longer legs, so they would reach the floor. Little Sarah was toddling, so I put both arms around Sarah. Little Sarah looks over to Becky and said, Becky, you may have all of Daddy, but Daddy's got all of me.
Becky ane makumba gareba, sakaishika pasi. Sarah mdigai gaba gaba. Saka ndaka mbundira Sarah ne maoko ose. Sarah mdika akatarisa kuna Becky ndokuti, Becky, unogona kuwana baba ose, asi baba wane ni wese.
And I think that's the way it is here. We might not know all of the theology, and all of the great Greek words this group of people might not know.
Uye ndinofunga kuti ndozwa zviri pano, tinogona kusaziya zvese zvedzidzo yeBhaibheri nemashoko ose makuru echiGreki, boka rino revanhu ringasaziva.
But there's one thing sure, I believe Jesus has got all of us. Amen. All right, brother.
Amen.
Asipane chinu chimwe chete chechokwadi. Dinotenda kuti Jesu anesu tose. Amen. Zvakanaka. Hama Neville.